ndini Marvelous mshanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedu dzanasi chishanu chikunguru 21-2017. Mutungamiri we MDC vamogen shangira evanoti urongwa wekuda kushanda pamwe chete naamai Joyce Mujuru wakona nganga murapo achida. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanosangana nevechidiki muzano PF Kulupane. Varikudawo kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vankosana moyo vanoti vane nzira itsva yavachashandisa mukutsvaga vatsigiri vachavavhotera. Vechidiki varikuda kunyoresa kuvhota vanoti Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kusiyana nemurawo unosungira vanhu kuti vave nemagwaro anoratidza kuti vanogara kupi. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.